Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omusi. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimkoto nge Zimbabwe.
Sisagaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wechitatu, kurume 9, 2022. Makateerera ku Studio 7, nevenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti hurumende iri kuvandudza mutemo wezvekutepfenyura weBroadcasting Services Act kuti vekunze vakwanise kusima mari dzavo mumakambani ezvekutepfenyura. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change royambira kuti sarudzo dzemuna 2023 dzinogona kuita mhirizhonga inotyisa kana zvinhu zvikasagadziriswa iko zvino. Asi ZANU PF inotiwo iri kuzorwa mafuta enguruve yaisina kudya panyaya dzairi kupomerwa dzekurwisa vatsigiri veTCCC. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kota runoona nezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti hurumende iri kuvandudza mutemo wezvekutepfenyura weBroadcasting Services Act kuti vekunze vakwanise kusima mari dzavo mumakambani ezvekutepfenyura munyika. Godwin Mangujga anoti panyaya inotevera.
Mumashoko avo averengwa nemutevedzeri wavo vaKindness Paradza pamusangano wekuziva mamiriro akaita nyaya dzekutepfenyura munyika uyo wange wakarongwa nemisa Zimbabwe, amai Mutsvangwa vati hurumende inoziva kuti mutemo weBroadcasting Services Act hauchafambirani nenguva uye uri kuvandudzwa. Vati sezvo makambani ekutepfenyura ari kuomerwa zvakanyanya, zvimwe zviri kuitwa nehurumende kuvandudza mutemo uyu kuti vekunze vakwanise kupindawo mumabasa ekutepfenyura. Vatiwo mutemo weBroadcasting Services Act unovharidzira zvakawanda nekutadzisa kuvhurwa kwakanaka kwemasaisai, uye izvi zvave kubviswa mumutemo. Vaenderera mberi vachiti mushure mekupa marezinesi kune penyuro dzemaredhiyo dzemumatunhu kana kuti community radio stations, vavewo kuronga kupa marezinesi kune penyuro dzematerevhizheni dzemumatunhu.
Tabhabhu dzatiri kuita izvi zvemacommunity radio stations ose kana ava kuti ava kutepfenyura, tava kuchienda kutichipa malaisensi a community television station kuti aende zvekuma communities ayaya aka asingawane ZBC kuti vadi vawanewo vatange kuita kutepfenyura kwavo vachiita zvema television.
Vati pasi pemutemo mutsva, Broadcasting Authority of Zimbabwe inenge yave kusungirwa kukoka vanoda marezinesi ekutepfenyura kamwe pagore, kwete zvairi kuita pari zvino zvekuti inoita izvi painodira. Vati BAZ ichange yave kusungirwa kutsigira nepfenyuro dzemumatunhu nemishina yekutepfenyura kana mari pasi pehomwe yavo yeBroadcasting Fund. Sachigaro wemisa Zimbabwe vaGolden Maunganidze vaudza Studio 7 kuti zviri kurongwa nehurumende ndozvavagara vachitaura sezvo mutemo weBroadcasting Services Act usisafambirane nenguva.
Zvinhu zvataichemera atinoona sekuti zvinhu zvinonyanya kutozobatsira ivo vanenge vari vagari vemuZimbabwe nehurumende. Saka tinoshuvira kuti minister dzisangova politics asi kuti zvavanotaura zvizadziswe.
Vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Association of Community Radio Stations vaJerry Zinkwevhu vati vanofara kuti hurumende ichabvumira vari kunze kuti vatsigire nepenyuro dzematunhu.
Dai vakurumidza kuti mutemo uyu ushandurwe tione kuti vane mari dzavo dzavanenge vachida kupinza munyika mumacommunity radios aya zvinge zvashanda, nokuti tine macommunities akafanana naPlumtree nana Gwanda Reguana Chiriziku, Vaneva Shinji, Vanugara, Zekunika, Maruna South Africa, Skurkas, Wamorguna, UK, Vanigava Shido, Kutiva, Wanemkana, Yukusapota, Jibotaoma, Makakuria, Asimutemo, and Gosinga for me.
Panyae Broadcasting Fund, Vatipan Fanera Kuven, Urongwa, Wakutin Penuro, Zino and Arubatiro say, Vashtaro Pamsanganwanasin, Mokuru BAZ, Va Matthias Chakanyuka. Vati BAZ yakatobatsira nepenyuro yeAusheni Community Radio Station nemishina yekutepenyura uye parizvino vakatotenga mishina yemanamantebe Community Radio Station yekugwanda. Zvichakadai hurumende inoti ichatora marezinesi nepenyuro dzemunharaunda kana dzikatadza kuenda pamhepo mukati memwedzi gumi nemisere sezvodiwa nemutemo. Parizvino Ausheni ndiyo yega yave kutepenyura. Asiva Owen Jiwayo, vanoona nezvezvirongwa mumuganga radio station kuChipinge, vauza Studio 7 kuti havasi kuzorega rezinesi richienda.
Minista vataura vachiita kunge vari kutopa kuchisidzira pane kuti vaone kuti ngatitaurirane kuti tozviita sei, nekuti pakupuwa kwatakaita maresinesi hongu takapiwa, asi zvimwe zvinhu zvinodawo kuti hurumende inge nedivi rainoita kuti macommunity radio aya anga achienda pamhepo.
Mutemo webroadcasting services act wakadzikwa muna 2001 apo hurumende yaivava isingadi kupa mukana kune mamwe makambani kuti atepenyure. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Dini Godwin Mangoja.
Kisa Re Citizens Coalition for Change kana kuti CCC riri kuyambira kuti mirijonga yezvematongerwe enyika iri kuitika iko zvino ikasagadziriswa ne National Peace and Reconciliation Commission uye Zimbabwe Human Rights Commission sarudzo dza 2023 dzichaita mirijonga inochikisa. Izvi zvinotevera kurwiswa kwenhengo dzebato iri dzirikukwidza musarudzo dzekuva makanzura kumashonaland central uye muHarare nevanofungidzirwa kuti inhengo dzezanu PF. Vari kukwidza musarudzo dzekuva kanzura kuguwa kubindura mashonaland central vakamirira bato reCCC vaOzo Shambare vanonzi vakapona nepasakare shumba mushure mekunge vaedza kupisirwa mumba nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanu PF. Imwe nengo yebato reCCC vaMaxo Dutuma vari kukwidza muward 26 kuHighfield West vanonziwo vakapambwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanu PF vakarohwa zvakaibisisa, asi pavakaenda kunomhanara kumapurisa vakabva vasungwa uye nhasi vaendeswa kuLaw and Order. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Asi mukuzeya zvakaitika kumashonaland central nenyaya dzemirizhonga tabata muzvare Maureen Kademaunga munyori munyaya dzezvemagariro evanhu mubato reCCC.
Icho kwadi blessing nengo yedu yeCCC anova zvakare candidate yedu yecouncil kuward 18 kubindura north mash central akasangana netsaona mushure mekunge nhunzva tunzva dziri kufungidzirwa kunzi ndedze zanu PF dzapisa musha wake. Vashambari vakapotsa varasikirwa neupenyu hwavo nokuti vakangopatika pakati peusiku vachinzwa matsimba evanhu vaimhanya, vamwe vacho vachitaura kuti aiwa ndimo maari imomu dai taita tatomupisira makare mumhata dzekubuda atsve asi.
Sebato muri kuti kudii nenyaya iyi?
Zvinhu zvatishungurudza zvakanyanya sebato reCCC kuti nhunzva dzatunzva dzezanu PF idzi dzinowana mukana wokushungurudza vamwe vachitadza kuita nhau dzematongerwo enyika mune runyararo. Isu seCCC tinonzwisisa kuti nhau dzematongerwo enyika dzinongoda kuti vanhu vange vaine kuwirirana nekutaurirana nekupa nanamazano ekuti tofambisa sei nyika kuti iende kumberi.
Vaamhanara here nyaya iyi kumapurisa?
Kandidhetsi yedu vashambare vatitaurira kuti ivo vakaedza kuenda kunoripota kumapurisa, asi zviripo ndezvekuti police post yepedo nepamba pavo yakambenge ine mapurisa, asi mapurisa yakatandanidzwa nevanhu vezanu PF vakanzi ime hamusi kuiteerera zvinodiwa nebato redu. Saka vakazoende inenge iri nechepamberi pacho kuti vanosvitsa nhau yavo iyi yekuti aiwa pane nhunzva tunzva dzandiri kuziva kuti ndedzezanu PF dzatungidza imba yangu ikatsva. Asi vasvika ikoko zvakare vakarambirwa kuti vatorerwe ripoti yavo nemapurisa vakataurwa kunzi sati bati nyaya dzakadai dzematongerwo enyika chamungatoita ndechekuenda kune maofisi makuru kana kukamba iri kubhindura kana kune imwe nzvimbo.
Vanoona nezvemagarire evanhu mubato reCitizens Coalition for Change muzvare Maureen Kadimaunga vari parunare muHarare. Asi sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi.
Mutungamiriri weZANU-PF vamunangagwa neutungamiriri wese hwemusangano vakatiparura ivo kuti hakutenderwi mhirizhonga. Zvekare hakuna nhengo yemusangano inotenderwa kuita mhirizhonga at any level. Zvekare mapurisa ngaaite basa ravo vasingatarisi kuti munhu anobva kubato ripi, nokuti kuno kuZANU-PF were making it very clear hatitenderi mhirizhonga sekutaura kunoita mutungamiriri wenyika vamunangagwa.
Asika munyaya dzakavanda veCCC kunyanya vari kupomera vatsigiri venyu mhosva yekuita mhirizhonga
vemapato anopikisa ngavasada kuti pose pose pavanenge vaita mhirizhonga kana pavasangana nemhirizhonga, especially yatinoziva kuti mukati mavo vane makakatanwa akakomba kwazvo akasaka kuti vade pakupisirana padzi mudzimba parufu rwavatsvangirai, akasaka kuti vange vachirwisana nezvibakira pamakotsi chaiko pamatare edzimhosva, asaka kuti vange vachirovana vachirwirana vana harvest house namaofisi, zvinozikanwa kuti mukati mavo mune makakatanwa. Asi ngavasati kana varovana nenyaya dzemakakatanwa dziri mavari izvi voti eZANU-PF yatirova, hatitenderiwo izvozvo. Naimiwo vemapepa nhau ongororesaiwo kuti mashoko aya anonzvereka here umbowo hwacho hwekuti ZANU-PF inenge iri. Zvakashata maningi zvokungoti pose pose paitika mhirizhonga munotsvaka kuisa ruoko kana kupuma bato reZANU-PF nevatungamiriri vavo.
Mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vari parunare muHarare. Tichiri panyaya yekukandirana makobvu nematete nekunetsana munyaya dzezvematongerwo enyika iyi, kunetsana kuri kuenderera mberi pakati penhengo dzebato reCCC kumasvingo idzo dziri kukwikwidzana musarudzo dzekuvakanzura sezvo bato iri rakakundikana kugadzirisa nyaya yekuti mumwe wavo ape mumwe mukana. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Kunetsana kwenhengo mbiri dzeCCC dzichamirira bato iri pasarudzo dzemaby election muward 4 mumasvingo mwedzi uno kuri kuenderera mberi zvichitevera kusungisa kwakaitwa vaalec Tabe nevavari kukwikwidzana navo amai Thokozani Muchuchuti. VaTabe nevamwe vatsigiri vavo vatatu vanga vari kumapurisa nhasi vachipomerwa mhosva yekubvarura maposta amai Muchuchuti. Bato reCCC rakatadza kugadzirisa makakatanwa panhengo dzavo mbiri vaTabe namai Muchuchuti dzakaisa mapepa ekumirira musarudzo umu dzikabudirira pakaitwa manomination muna ndira. Amai Muchuchuti avo vakanzi vape mukana vaTabe nevatungamiri vebato ravo vakaramba vachiti vakabirirwa. Gweta ravaTabe nevamwe vavo vaPhilip Shumba vekwaMutendi and Shumba Legal Practitioners vati nyaya inotarisirwa kupinda mudare redzimhosva munguva pfupi inotevera sezvo mapurisa achiri kuferefeta.
VaTabe vakaramba mhosva uye mapurisa akavarekodha ewanted quotient statement nekuvatora mafingerprints vakavaregedza mumaoko mangu saGweta. Vakati ivo mapurisa vachazozivisa vaTabe kuti vanodiwa kudare redzimhosva riini, vakakanganisa jurawo rava Ignatius Mazambani iro ravakanamira maposters vasina mvumo yava Mazambani. Zvakare vaTabe nevamwe vavo vakairamba mhosva iyeyi.
Vamwe vakasungwa navaTabe vanoti vaadmire Mufamba, muzvari Esther Zichiri pamwe navagarika emupandawana. Munyori mubazi revechidiki muCCC kumasvingo vaGilbert Mutubuki vachoripodza kusungisana kuri kuitwa nenhengo dzavo vachiti bata ravo rine nzira kwazvo dzekugadzirisana.
Isu tine nzira dzedu, tina vaisiya yedu vajobscana ndovanogadzirisa kana paita kupokana mubato redu ndovanogadzirisa ivava vatindi nenyaya dzedu kumapurisa tisina kugadzirisana.
Ona nezvematongerwo enyika vanoti kunetsana kuita nhengo mbiri dzeCCC kunogona kupatsanura mavhoti musi wesarudzo bato iri rikakundwa. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Vateereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Musi wemugovera nesvondo wega wega kusvika musi wa3 kubvumbi tiri kupai chimwe chirongwa chelive talk kubva na8 kusvika na9 manheru. tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzema by elections ari kuitwa musi wa 26 kurume. Muchirongwa ichi tinenge tichitaura nemi vatereri tichinzwawo kubva kune vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nezvematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu chelive talk mugovera nesvondo. Nasi kwapera makore manomwe kubva zvakapambwa murwiri wekodzero dzevanhu uye ari mutori wenhau vaitaidzamara pasina anoziva kuti varipi. Vadzamara vakapambwa musi wa 9 kurume 2015 pane imwe nzvimbo yekugerwa kuGlenview muHarare apo vakamanikidzwa kupinda mune imwe motokari chena. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 nasi mudzimai wavadzamara amai Shefra Dzamara vati semhuri vari kurarama upenyu hunorwadza vasingazive kuti chii chakaitika kumurume wavo.
Zvinhu zvinorwadza zvikuru kuti nazono vasvitsa 7 years tisatisaziva kuti varipi uye chii chakaitika. Tinobatikana zvakanyanya nguva nenguva, especially ndikanyanyotarisa vana tinonzwa mwoyo wangu kurwadza.
Amai Dzamara vanotiwo havana zvavari kubatsirwa nazvo nehurumende mukuedza kutsvaga kana kuziya zvakaitika kune murume wavo.
Kugavhumendi yeZimbabwe kwandiri hangu handina chandiri kuona chavari kuita.
Shamwari yavadzamara vachausunyoni avo vavairatidzira navo kuAfrica Unity Square vachinyunyuta neutongi hwevaimbova mutungamiriri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe vati vari kushungurudzika zvakanyanya nekutsakatika kuvadzamara. Vanyoni vanoti vachine tarisiro yekuti vadzamara vachawanikwa. Vatiwo vari kuzorangarira vadzamara kuburikidza nemunamato uchaitirwa kumusha we Glenview Manero anasi.
Tichange tichirangarira mumwe wedu wataishanda naye wataibata naye uyo Itai Dzamara akapambwa nehurumende ya ZANU PF mugore ra2015 asiri kuzikanwa kunzi akaiswa ipi uyezve kana kuti akapararira ipi. Tichange tichirangarira mumwe wedu uyu Teri kuGlenview 7 kubva kwake. Tichange tina mufundisi vachange vachitika shoko pamwechete nemashoko enyaradzo nekubatidzwa kwemakenduru tichimurangarira pamwechete nekunge takapfekawo mamaski efesi yake akagadzirwa achiratidza kuti neniwo nevese vanenge varipo ipapo ndana Itai. I am Itai.
Mutauriri wesangano remagweta rinorwira kodzero dzevanhu veZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira mafunda vati semagweta emhuri vari kushushikana zvikuru nemakore ari kuramba achiwanda vasati vakwanisa kuziva kuna vadzamara.
Tinobatikana zvikuru nokuti makore acho awanda kubva 2015 pakadisapiwa pakaupdatwa nekudisapiwa Itai Dzamara pakatorwa zvichisimba muno muHarare. Tiri kushushikana kuti matanho atakazama kutora semagweta nanhasi hapana zvapundutswa, hapana zvati zvaitika zvinoratidza kuti Itai adzorwe.
Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kumutauriri wemapurisa Assistant Commissioner vaPaul Nyati pamwe negurukota rinoona nezvemitemo vaziyambiziyambi. Asi vachitaura munandira kumusangano mukuru wenyika dzepasi rese unotarisa nyaya dzekodzero dzevanhu Universal Periodic Review vaziyambi vakati hurumende iri kushushikana zvikuru uye iri kuedza nepese painogona kuferefeta nekutsvaga vadzamara. Vakatiwo hurumende yainge iri kuzadzikisa chiga chedare reHigh Court chekuti vape mhuri yekwadzamara ruzivo rwezvinenge zvaitwa maringe nekutsvakwa kwavo mushure memavhiki maviri oga oga. Asi izvi zvanza zvisi zvechokwadi nemhuri pamwe nemagweta avadzamara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kuKenya murwendo rwavaudza vatori venhau nhasi kuti rwakanangana nekusimudzira nyika, rwakanangana nekusimudzira nyaya dzezveupfumi, kushanyirana uye kudyidzana munyaya dzezvekudzivirirwa kwenyika. mutungamiri wenyika ya Kenya wa Uhuru Kenyatta vatenda kuti ichi ndicho chinangwa chemusangano uyu vakati mu Kenya munewo zvimwe zvarwa zvekuZimbabwe zvakaenda ko muna 1960 zvikapewa magwaro ekugara munyika iyi zviri pamutemo vati izvi zvinoratidza kuti ukama pakati penyika mbiri idzi wakasimba Muguze ya nyaya ii, Marvelous Mchanganya uye we Studio 7, abata vanoongora nyaya zezo upumi, vama Simba Kuchera.
Ii, dano rakanaka shukuru rekuti Zimbabwe inge iti chikizana ni dzimwe nyika zvakaita sana Kenya. Taka tarisa kuti tinezu wakawanda zvatinokwanisa kudzidza zvikuru sei munyaya zvakaita sana tourism. Nenyaya dzeupfumi. Dambudziko ratingori naro nderekuti vatungamiriri ava kaita zvinji. Zvinhu zvavanenge vachitaura ishuviro dzinokwanisa kutora nguva zhinji kuti dzizadzisike. Zvekuti vanhuwo zvavo vanenge vari munyika idzi zvakafanana nesu tiri muno muZimbabwe. Hatina chikuru chatinokwanisa kuona munguva shoma inotevera. Handifungi kuti savanhu edu tinofanira kutarisira kuti pane chinhu chakaitika ipapo neipapo. Ndakatarisa kuti zvimwe zvibvumirano zvakaitwa zvanga zvatova nemakore makumi maviri namashanu. Zvisati zvavo zvakachirwa kuti vanhu vaendere mberi nazvo. Saka hurukuro dzacho dzinofanira kuramba dzichiitika. Asi tinozofanira kuonawo zvinobatika. Isu sevanhu kuti tione kuti mari yedu yekuti vatungamiri vavange vachiita zvavari kuita iri kufamba zvakanaka.
Munoona misangano yakadai ichiunza pundutso here kune munhuwo zvake anenge akatarisira kuti upenyu hwake husanduke mushure memusangano uyu wekuKenya waendwa nemutungamiri wenyika.
Nzendo dzakaita seidzi hadzisi nzendo dzinounza cheuviri chiripo ripotwo. Kubudikidza nekuti hurukuro dzinenge dzichiitika panguva dzinotora nguva yakareba. Saka kunyangwe havo mutungamiriri vaenda kuKenya iko zvino, handifungi kuti tinofanira kutarisira kuti mangwana kana kuti kuswera mangwana kana kuti chiripo ripotyo totowana kuinvesta nezvimwewo zvavakadaro nezvavati vatenderana. Nekuti kazhinji kazhinji zvinenge zvaakuitika ndezvekuti panozoitika dzimwe hurukuro ikona tinoona kuti panga patova ne 25 years kubva paitika hurukuro dzejoint commission yakaisaisei. Saka izvo dzatisingafani kunyanya kuti chiripo ripotyo tinofanira kuwana cheuviri.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vari parunare muHarare. Zveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 nezuro zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvichatanga kupararira vave zviuru zvishanu nemazana mana kana kuti 5400. Vanhu mazana matanhatu nemakumi matatu nevatatu kana kuti 633 vakabatwa nechirwere ichi nezuro kusanganisira vana vechikoro zana nemakumi maviri nevashanu. Zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe murume wekuTexas mudunhu reAmerica, Guy Wesley Refit, abatwa nemhosva yekukanganisa mabasa emapurisa musi wa6 ndira gore rapera padare reparamende reUS Capitol muWashington DC, apo vatsigiri vevaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump vairamba kutambira zvakabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika dzainge dzakundwa navaJoe Biden vebato remaDemocrats. Refit akapindawo mudare reparamende iri aine pfuti. Russia yazivisa nhasi kuti ichabvumidza vanhu vari kuda kubuda muUkraine vachienda muupoteri kuti vaite izvi vakasununguka. Kunyange hazvo hurumende yeUkraine iri kuti Russia iri kutyora chibvumirano ichi ichipota ichiuraya vanenge vachitiza hondo ava. Izvi zviri kuuyawo apo Russia iri kuramba ichitemerwa zvirango zvakaomarara uye nezuro America yakati haichatenge mafuta ekufambisa dzimotokari kubva kuRussia. Muchitamu chedu chatinotarisa zvirikuitwa nezvarwa zveZimbabwe zvirikunze kwenyika. Nasi tine hurukuro negweta rinorwira kodzero dzevanhu, uye vaive gweta remurwiri wekodzero dzevanhu akatsakatika vaitaidza mara vaKennedy Masie. VaMasie vanoti vakauya muno muAmerica muna 2016 mushure mekunge vaita dambudziko rekutadza kushanda zvitevera kutsakatika kwavadzamara musi wa9 kurume 2015. Vasvika muno muAmerica vakaenderera mberi nekuita zvidzidzo zvepamusoro-soro paNotre Dame University. Pari zvino vari kushanda segweta neimwe kambani yemagweta ine mukurumbira pasi rose yeBerry, Appleman and Leyden LLP vachigara kuTexas. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Sezvamunoziva isu vamwe mabhiro atakazoita kuZimbabwe tangasingasakwanisiwo kushanda segweta rinomirira kodzero dzevanhu apo pakashaika client yangu itaidza mara nanhasi achirongoshaika. But kuno uku zvazvakanakira nezvekuti mutemo wekuno unoshanda and hurumende inombozama kuona kuti kodzero dzemunhu wese ungave uchibva kune imwe nyika kana kuti ungave uri munhu wemuno dzinooneka.
Asika imo muno vaMasie tinonzwa vamwe vachinyunyuta kuti kodzero dzinotyorwa.
Tinoziva hedu kuti pane zvimwe zvinhu zvinozoita kuti vanhu vazopokana nedzimo nzira dzinozoita mapurisa emuno muAmerica ekuita tingati rusarura ganda. Muno muAmerica nyaya yeganda rema ichiri nyaya ichigurwira nevanhu vechitema, and tinoonawo zvekare kuti mapurisa achiri kudawo training yatingati yema human rights kuona kuti nyaya dzakaita sedze profiling kana ari munhu mutema kana kuti nyaya dzakaita sedze kuchikora kwemutemo kuve kuri kwokuti kana munhu achikora mutemo zvive zvinhu zvinoinzaniswa. But chakazosiyana nechekuZimbabwe ndechekuti kana izvi zvakadai so zvaitika mapurisa anosunga vanhu ava ende vanopuwa mukana wavo wekumira mumatare edzimhosva. Izvi zvinova zvisingaitiki kuZimbabwe.
Saka imo muno muAmerica muri kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe nenzira ipi?
Izvi siri rebasa rangu iri. Ndinobatsira vanhu vakawanda maZimbabwenzi kuno uku vanenge vachidawo kuziva nezvemutemo kana kuti izvo zviri kuitika kuZimbabwe nenyaya nyaya dzemutemo. Ndinobatsirawo zvekare as a consultant kune maZimbabwenzi anenge ari muno muTexas nemuno muAmerica vanenge vachida kuzivawo zvekare nyaya nyaya dzeimmigration.
Mune mamwewo masangano amunoshanda nawo here?
Ndiri member yesangano rinonzi Effective African Court riri based kuTanzania. Ndinoshandawo zvekare nevechidiki vanonzi YALI in short, Young African Leaders Initiative, vanoita mabasa akasiyana-siyana anopfurikidza kubatsira vakadzi nevana munzvimbo dzakasiyana-siyana. Ndine sangano huyezve rinonzi All Hands on Justice rinoona richiongorora nyaya dzekutyorwa kwekodzero muZimbabwe nedzimwe nyika dziri muAfrica.
Shoko ramungasiyira vana veZimbabwe vangadai vakateerera pano ino nguva.
Chandingasiyire vanhu veZimbabwe vakateerera pano ino nguva ndechekuti ngavarambe vachisimbisa kodzero dzavo ndekumeka sure kuti vashandisa kodzero dzavo dzavanadzo iko zvino. Zvaiko zvino tinoziva kuti tiri kupinda mumaelections a 2023 vanhu vanofanirwa kubuda nouwandu hwavo vachinorejista kuvhota.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vari parunare kuDallas muTexas muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Munhau dzemitambo, Zimbabwe yakadoma nezuro chikwata chakasimba chekunokwikwidza mumakwikwi eRugby 2022 South African Curry Cup. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti mwarire zvakanaka vateereri. Ndokusiya muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isika atisenda bako VOA.